Vashora pakuparura kwavaita dare rinotonga nyaya dzevashandi kana kuti labor court rakavakwa nehurumende vamunangagwa vati uori hunonzi huri kuitwa mumatare hunofanira kupera vachiti hurumende yavo ichabata wese achawanikwa achiita zveuori.
The setting up of specialized anti-corruption courts.
Kuumbwa kwematare anorwisana neuori anomirira kutongwa kwemhosva dzeuori chinhu chatinokoshesa zvikuru sehurumende itsva. Handisi kufara kuti nyaya dzeuori hadzisi kufamba.
Corruption cases are not moving.
Asi mukuru wevatongi munyika kana kuti Chief Justice Valuk Malava avo vataurawo pachiitiko ichi vati vashandi vemumatare avo vanosanganisira vatongi vedzimhosva havasi kubhadharwa zvakafanira. Mashoko ava Malava atsinhirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori wejudicial services commission vaWalter Chikwana.
Chief Justice vari kuti ivo kuti majaji edu nemamajisitireti edu vanofanira kupuwa mukana wekuti vaite basa ravo rekutonga mhosva vasingafungi kuti ngogara papi, vasingafungi kuti pandinenge ndava kuenda ndichaenda nei kumba. So chichemo chaChief Justice chavari kuchema ndechekuti ndoda kuti vawanikwe dzimotikari nedzimba dzekuti anhu ava vagare kuitira kuti vanyatsoita basa ravo nesimba vachikonsentreta netaski yavo yekudi yekutonga munyaya dzinenge dzichiva mumatare.
Vachikwana vati nhuna dzevashandi vemumatare dzimhosva dzikagadziriswa zvinoita kuti uori hunonzi huri mumatare hupere. Rimwe gweta rine mukurumbira uye vari nhengo yeparamende vaJonathan Samukange vati uori mumatare hunopedzwa nekuti hurumende ibhadhare vatongi nevashandi vemumatare mari inovakwanira. Ruzhinji rwevashandi vehurumende runoti mari yari huri kutambiriswa yakafanana nemutero wembwa.
Kupedza nyaya idzodzi kunongouya vanhu vavabhadhara mari yakawanda inopedza uori.
Zvichakadai vamunangagwa vativo vashandirwi vanofanira kugadzirisa nhuna dzevashandi kwete kumirira kuti nyaya dzingonopedzerwa kudare relabor court. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti kuparurwa kwaitwa dare relabor court muHarare kunoratidza kuti hurumende yakazvipira kutevedzera mitemo yenyika.
Zvataona pazuva ranhasi zvinhu zvinofadza zvikuru kuti building patakamira izvozvi yakanyorwa kunzi Labor Court of Zimbabwe yakagadzirwa zvakanakisisa ine macheya evashandi pavanouya kuzotaura nyaya dzavo vari pamberi pajaji, vashandi vachitarisira kuti vanopuhwa justice kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe muno muZimbabwe tichiteedzera inoti muchirungu the rule of law. Saka Zimbabwe inofanirwa kukudzwa kunyanya munyika dzakasiyana-siyana kuti zvichemo zvevashandi tiri kuzviteerera.
Umwe mushandi wehurumende uye ari mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mitemo mizhinji iri kutsikirira vashandi vachiti mitemo iyi inofanira kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika. VaMasaraure vati mitemo iyi ikasananganiswa nebumbiro renyika dare iri richangove darewo zvaro risina charinobatsira mushandi. Kuparurwa kwedare relabor court kwaitwa muHarare nhasi kwave kureva kuti munyika mave nematare matatu anotonga nyaya pakati pevashandi nevashandirwi. Mamwe matare maviri akadai ari kuBulawayo nekuGweru uye vamunangagwa vakurudzira vejudicial services commission kuti vavake mamwe matare akadai kunzvimbo dzakawanda munyika kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuti nyaya dzavo dzisvike kumatare pamwe nekukasika kunzwikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.